Nasi Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva revanorarama neusope kana kuti International Albinism Awareness Day. Sangano reUnited Nations General Assembly musi wazvita 18/2014 rakatara musi wa 13/10 gore roga roga sezuva rekurangarira vanorarama neusope. Gore rino dingindira rakanangana nekugadzirisa zvinoda kuitwa munyaya dzezveutano hwevanorarama neusope uye kuti vanhu vose kusanganisira dzehurumende nevamwe vemasangano akazvimirira oga vaite mubatira pamwe chuma chomuzukuru kudzidzisa vanhu kuti vachengetedze kodzero dzevanorarama neusope. Asi zuva iri riri kucherechedzwa paine kushushikana kwakanyanya munyika dzekuchamhembe kweAfrica, uko kune vanhu vapindwa nemweya warigioni vari kuponda vanorarama neusope vachishandisa mapfupa avo mumabasa euroyi zvikuru kuMalawi. Izvi zvinokonzerwa nekushaya dzidzo yakakwana yekuti vanorarama neusope vanhu vakangofananawo nemunhuwo zvake. Kusanzwisisa uku ndiko kunopa kuti vanhu vanyeperwe nen'anga kuti mapfupa evanorarama neusope anokwanisa kuti munhu apfume kana kuromba. Vamwe vanonyeperwawo nen'anga idzi kuti vakaita zvepabonde nevanhu vanorarama neusope zvinokwanisa kuti chirwere chemukondombera chavanenge vainacho chirapike. Vabereki nedzimwe nguva vanorambawo kuti vana vavo varoorwe kana kuroora vanorarama neusope, uye vamwe vakuru vemumakambani vanonzi vari kuvanyimawo mabasa. Mutedzeri wasachigaro wesangano reZimbabwe Albino Society, Amai Stebile Machingamidze, vanoti vamwe vakuru mumabasa vanovadzikisira pasi.
Sesangano matambudziko atiri kusangana navo semadzimai zvakafanana nekuti inini ndiri mudzimai ane usope, kuti ndinzwisisikwe kana kuti ndichitsvaga basa kashoma kachona havakwanisi kutigamuchira semagamuchira anoita vanhu. Kasi tine zvichemo zvezvo zvokuti unokwanisa kutaura uchitinda zvokundikana kuita ichi chepabasa, izvozvo havasi kugona kuzvigamuchira. Havanzwisise posicheni yedu nekurarama kwatinoita neusope. Chandinoona vazhinji pane kusaziva information kuti zvinenge zvichireva chii, nekuti pamwe pacho unonzwa mumwe munhu achikuti unonzwa sei uchiita izvi as if inini handikwanise kuzviita, tangodzikisirana pasi ikaikai.
Amai Machingamidze vanotiwo muZimbabwe chiri kunyanya kuvanetsa kuwana mishonga yekuzora kuzvidzivirira kuzvirwere zvakaita sechegomarara nezvimwe. Mashoko aamai Machingamidze anotinirwawo namuzvare Cecilia Nyamasoka avanoraramawo neusope.
Ndakatarisa semunhu anorarama neusope. Ndichitarisa kuno kuAfrica kwatiri, kuno muZimbabwe matiri, inini sezvo handisi kukwanisa kuwana zvinhu zvinondibatsira zvakanyanya because mafuta edu anodhura andkunoku kunopisa, handisi kukwanisa kutenga mafuta because mafuta angu anondidhurira and handisi kukwanisa kutenga zvinhu sezvakaita mahetsi, hembe dzinovhara zuwa. Saka izvozvo zvakatondiomera pakurarama upenyu hwangu semukadzi anorarama neusope.
Chiremba anobatsira nekurapa vanorarama neusope ava pachena, Dr. Donald Mutangadura, vanotiwo vanorarama neusope havafaniri kugara pazuva sezvo richikanganisa ganda ravo vachizoguma vaita chirwere chegomarara.
Vanhu vanorarama neusope vanotambudzika kazhinji nenyaya yekuti musociety matinogara havanyatsotambirwa zvakanaka, vanoonekwa sevanhu vasiri kwavo. Ndochekutanga chinova affecta. Chechipiri, vanokanganisikawo nenyaya yezuva, ganda ravo kutsva nezuva, vachiita maronda, vachiitawo maskin can. Ndo dambudziko guru ravanowana.
Vatiwo vamwe vanhu munyika nenyaya yekusaziva vari kuenderera mberi vachisarura vanorarama neusope ava. Dr. Mutangadura vatiwo zvakakosha kuti vabereki vaone kuti vana vanorarama neusope havaitiswe mabasa ekuti vagare vari pazuva sezvo zvichizokonzera chirwere chegomarara.
Tiri kunyanya kuti netei mazuva ano ndechekuti vazhinji vacho vabatwa nechirwere chegomarara vakaenda kuzvipatara nekuma doctors toti vari private practice vanenge vachitarisirwa kubhadhara mari kuti vakwanise kubatsirwa nechirwere chavanenge vainacho, asi vazhinji vavo vanenge vasina mari. Saka kana vasina mari inokwanisa kuti vaitwe maoperation nekuti vawane like radiotherapy, inongoenderera mberi chirwere chacho gomarara kusvikira mukufa kwavo. Chinenge chakakosha kuti vawane vadzidziswe nezvekuti vanofanirwa kupfeka zvinhu zvakaita sei zvinosatsvomezuva, nekubatsirwa kuti vawane mafuta anovadzivirira kuti vasatsvomezuva, nekudzidzisawo kana vari vabereki vavo kana vari vanovachengeta kuti vana ava vasakudziswe mombe, vasaitiswe mabasa ekuti vagara vari pachena pavanenge vachirohwa nezuva.
Muzvare Nyamasoka vanotiwo vari kushungurudzwa mumwoyo zvakanyanya nezviri kuitika kuMalawi.
Isusu tiri kuchere tiri kurangarirawo zuva iri sezvo rave gore rechitu tichirangarira zuva iri. Saka isusu tiri kurangarira zuva iri musi wa 18 June Saturday. Apa tinouya toratidza nyika kuti tiri kuraramawo sei endi vanhu muri kutitambirawo sei. Ende zvatiri kunyanya kufatira ndeizvi zvekurayiwa kuri kuita masope mudzimwe nyika dziri muno muAfrica.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rakatotumirawo nhumwa kunyika yeMalawi kuti dzinoongorora nyaya iyi. Mukuru wesangano iri kuchamhembe kweAfrica vaDepros Muchena vakasanganawo nemutungamiri wenyika yeMalawi vaPeter Mutharika vakavakurudzira kuti vakoshese kodzero dzevanorarama neusope. Chipangamazano muAmnesty International vaSimeon Mawanza vanotiwo zvavakaona kuMalawi zvinoshungurudza zvakanyanya.
Tinoona kuti kubva muna November mwedzi wembudzi wa2014 kwapondwa vanhu vanosvika ine vasere. Isu tinotarisira kuti Amnesty International kuti vanhu vakapondwa vanogona kuva vakawanda, uyewo kune mhosva dzakawanda dzinosanganiswa kuvhurwa kwemakuva evanhu vane usope vachitora mapfupa avo avanonga vachitengesa.
Vanotiwo hurumende yenyika iyi inenge isina chido chekugadzirisa nyaya dzekupondwa kwevanorarama neusope.
Tinoona kuti matanho akatorwa nehurumende yeMalawi kubva pakatanga dambudziko iri haasi kunatsoshanda kuda kumisa zviri kuitika. Tinoona kuti mumwedzi waApril chaiwo gore rino kwakafa vanhu vana vakapondwa vanosanganisa vana vamwe vaibvutwa kubva mudzimba dzavo varere nevabereki vavo. Isusu patakabudisa gwaro iri takasangana nemutungamiri wenyika yeMalawi Professor Peter Mutharika. Ivo vanoti ivo vari kutora matanho anoedza kupedza dambudziko iri, asi isusu hatigutsikani kuti matanho ari kutorwa ari kunatsoshanda, nokuti tinoona kuti mutemo chaiwo hausi kunatsoshandiswa nemazvo pakutongwa kwevanhu vanonga vabatwa. Tinoona kuti vanhu vanobatwa nemapfupa evanhu vane usope vachisungwa vanopuwa mutongo wefaini $10. Mutongo uyoyo ukatarisa munhu anoba huku kana zvimwe zvipfuyo anowana mutongo uri pamusoro.
Dr. Mutangadura vanoti dambudziko iri harisati rapararira muZimbabwe nenyaya yekuti vanhu vemuZimbabwe vanenge vachiri kutya mutemo.
Vanhu vedu vachiri kutya mutemo, vachiri kutya kubatwa nemapurisa.
Asi vaMawanza vayambira kuti dambudziko iri rinogona kupararira kunyika dzakawanda.
Chinhu chinoita kuti vanhu vatende kuti vanhu vane usope havazi vanhu, vanhu vanokwanisa kuti vawane mari kubva mumapfupa avo. Zvinhu zvakaita sekusaziva kuti usope hachisi chinhu chinokwanisa kutapukirwa, uyewo kuti chinowanikwa nokuti baba namai vanonga vaine yatinoti jini yeusope. So zvinonga zvakakosha kuti vanhu vekuMalawi vatambire kuti vanhu vane usope vanhu, uye nekuchengetedzwa kwekodzero dzavo ndo chinhu chikuru chekutanga, uyewo chekuti hurumende iongorore zvakakosha yakabatana nedzimwe nyika dziri kumadzatoti dzesouthern Africa, nokuti dambudziko iri harisi muMalawi chete. Tinoona kuti muTanzania ririkozve, muMozambiki ririko, nyika yakaita seSouth Africa gore rakapera kune mudzimai waiva nemakore makumi maviri ane usope akapondwa achiponderwa idzodzo nyaya dzokuti vanonga vachida kushandisa mapfupa avo munyaya dzekurapa zveun'anga. So isusu Amnesty International toda kuona hurumende yeMalawi ichibatana nedzimwe hurumende dzekuchamhembe kweAfrica kuti vaona kuti dambudziko iri rapedza. Chero munyika dzakaita seZimbabwe tinoona kuti mafungiro ekudzikisa hunhu kwevanhu vane usope arimowo. Vanana mai vanozvara vana vane usope vanorambwa vachipomedzerwa nyaya dzakawanda nokuda kwokuti hapana ruzivo rwakanyanya pamusoro peusope.
Ko, Zimbabwe ine vanhu vangani vanorarama neusope? Amai Machingamidze vanopindura.
Asi statisticsvachonatichati ine humbo husino nekuti yakaitwa 10 years back kureva kuti vamwe vakafa vamwe vakazvarwa sepapa pata tiningati yanga iripo yanga iri 20,000 kudhara ikoko patakambowana mari yekuti ite survey but according to our survey 20,000 muzimbabwe munomu but handinetarisi yekuti deno taiwana mari taita imwe survey tigona kuti tiri vangani zvekare vari kurarama neusobe nekuti nhamba inenge iri kudari kura kudarika zvatanga tiri kare.
MuZimbabwe vanorarama neusope ava varatidza kwemakore akawanda kuti vanokwanisawo kuita magamba mumabasa avanoshanda. Izvi zvinobuda mumabasa akaitwa namushakabvu muzvinafundo John Makumbe vaive nyanzvi yemandiriri munyaya dzezvematongerwo enyika uye chiremba ainge aine mukurumbira zvikuru achirapa vana vadiki munyika Dr. Isidore Evans pazvakavambwa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndine Blessing Zulu.